kusa kuti aninga achidaro ndiani adaro wacho ndiye ari kutopinza zvematongerwo enyika panyaya dziri kutaurwa idzi munoziva kuti vachamisa kubva patanga chirwere checovid havana kuita misangano mameeting dzavo vari kuita pazoom kuitira kuti vadzivirire kurwara kwevanhu zano A yamunangagwa nezano B yava monzora ndoo vari kuita macongress ndoo vari kuita mapolitical meetings ndoo vari kuita magathering atinoti nechirungu masuper spread anoita kuti chirwere chiya chikurumidze chichiparadzika zano munangagwa zano monzora ndoo vanongogona kuita izvozvo zvokuspreada chirwere
vadamba munoti nevari kuti zvematongerwo enyika zviri kupinzwa muchirongwa chekubayiwa kwenhomba uyewo mashoko ataurwa nadr swana
ndotenda mukomajonga chekutanga regai nditi vari kupinza zvematongerwo enyika isi tiri kuzviona zviri kutaurwa masaisai masaisai ari kupomera purezidendi Douglas Monzora kuti kuenda kwavakaita kunobayiwa nhomba nhomba iyi iri kunzi haina kukodzera nekuda kwekuti yakabva kuchina uye zvayakauya kaana vamunangagwa but chandodawo ndikutaura ndechekuti vamunangagwa havana vaksini yavakagadzira ndochekutanga ende chirwere ichi chiri pasi rese nhomba iri kubayiwa yesinopharm iri kubayiwa kune munhu wese pasi rese ende uyezve chechipiri chekuti hanzizvo zano A and zano B isusu tiri mvct yakasiwa navatsangirai tiri pabumbiro remutemo wenyu zvekuti hanzi tiri zano B mukatarisa kuti nhengo dzenu dzakazara dzakapotsedza purezidendi Douglas Monzora inhengo dzakasiyiwa nababa tsangirai asi mukatarisa nhengo dzakatenderedza vachamisa iyazara gfort isu hatina kana munhu yegfort atakatora saka zano B ndei
dr Sibanda
aiwaka vakandimiri munoziva zvenyu kuti muromo hauzari gwenerwizi chokwadi chiripo ndechekuti vana vemuzimbabwe vanozivisisa kuti vanhu vezano ndaanani zvinoshamisa ndezvekuti Monzora wezano B naana kupi vari kuimba karwiyo kamunangagwa kukunda munangagwa varare kuti gfort ivaana munangagwa iroro vakutoriimba kusvika munangagwa ashamiswa kuti kunhai vakomana zvakamira sei
ndikubatei muromo dr Sibanda ko panyaya yekunzi hamusi kuda kutora Sinopharm vaccine
muchinzi muri kuti nekuti yakauya navamunangagwa
zvichitaugwa neilacoste here vakomana zvicharwa nevanhu vezanu here vakomana makambova vanhu vezanu 40 years mukuru zanu ichingonyepa ichiondonga nyika ndinoshama ini kuti taitisane nharo here kana kuti vakachokwadi takapinza zano mukati imomo ivo vaine track record yekunyepa neumhondi husingaperi voya pane izvozvo vanofamba vachinyepera vanhu hanzi tiri mdct yatsvangirai tiri mdc yachichi kupiko kana uri mdc yatsvangirai tsvangirai rangaridzitsotsika tsvangirai hana ngobvira wati ndava kutora mamp akahwinwa nevamwe vanhu andakaita campaign against
maita dr Sibanda vadamba takaona vamonzora vachienda kuvictoria falls kwaiparwa chirongwa chekubayiwa kwenhomba vakapa vote of thanks pamusangano iwoyo vamwe vari kuona izvozvo kuita kuti zvibva zvanyanyoita kunge imi bato renyu ranya kupinda muzano pf munoti
zvakaitika kuvictoria falls ndozvaifanira zvakaitika makore ese muzimbabwe chirongwa chakaitika ichi hachi chezano ndechenyika isu tiri kutaura nezvedialogue saka tinofanira kuekta tiradza kuti tikuda dialogue saka dialogue yatiri kuda isu tiraunge iri brodichinvolva munhu wese
dr Sibanda hatisati tanzwa kuti vachamisa vakabayiwa here nhomba vachabayiwa nhomba here vana vezimbabwe vachinzwa
utano hwapurezidendi chamisa tinouti ndehwavo hatisi kuda kuti tiite zvavari kuita izvi vana Monzora naana munangagwa kaze kuzano izvi zvokuti hanzi vanofungidzira kuti hanzi kubayiwa kwavo kwakakosha stereki kunofanirwa kuiswa patelevhizhini nekuzvishambaradza vachidaro aiwa ndezvavo izvi purezidendi chamisa pavanenge vabayiwa kana kuti pavachabayiwa vanhu vachaziva kana vadaiwo kuti vazive haisi nyaya yekuti hanzi inoda kushambaradzwa nokuti havazvikudze naizvozvo havade kupoliticize vanhu vataida kuona vachibayiwa vanotrustiwa nemhuri yezimbabwe madoctors nemanesi tiratidzei madoctors nemanesis nemascientist ndozvinezvi zvichidikanwa izvozvo vachibayiwa chirongwa chichiendera mberi
regai tichinzwa kuna vadamba
chekutanga kuenda munhu uchionekwa uchinobayiwa hazvina kutangira muzimbabwe hazvina kutangira kumdct zvirikutwa pasi rese saka isu tiri kuti vanhu vezimbabwe havafaniri kumirira kuti pazotagwa rocket scientist kuti azotsaya futi Sinopharm vaccine kuti azoonekwa achida kubayiwa kita kwenye tibani muna hariso special kudarika mungu tulungu wa tizirungu kwa pasire sekana kina akabaiwa iwe baiwa kana president akabaiwa iwe baiwa ende ndosa kamula chuku kuruzi lama kawa na president mwanzura wa chitaura iwo kutitugu kumbira kutaye mshongoyo wa shika kuwa rumbo marokesheni wa shika kuma prazi ni umaruwa wa shika kune kupeti sera doku kuruzi lea chuku itayo.